kutaura neatapiwe nawo mushure memusangano wavaita nenhengo dzekomiti inoona nezvekuvandudzwa kwenzira dzekuwanisa vanhu mvura kana kuti technical committee on improving water supply dr masuka vati vanoziva chose kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta rebulawayo riri kunyanya gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura asi vati hurumende haingakasiki kutambira chikumbiro chekanzuro yeguta iri chekuti dambudziko iri rinzi raipisisa zvikuru pasati paitwa ongororo yakakwana
chikwenzi hatibakwanisi kuita izvozvo tina madhamu akawanda hatisingazivi kuti mvura yasaramo yanotikwanisa here kusvika mwaka unotevera izvozvi tati ava vanoongorora vana mazvikokota vamhanye ikoko vatitaurire kuti tikabatanidza kwenyama njonjo kwaakuitwa nemese madhamu aya hatikwanisi kuwana mvura here inosvika mwaka unotevera
guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu asi pari zvino riri kungowana kubva kumatatu chete anoti insiza inyankuni nemuchavezi nekuti mamwe matatu haachina mvura yakakwana kanzuru inoti pari zvino mumadhamu ayo mune mvura inosvika zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana inove shoma zvikuru zvichienzaniswa nezvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvemvura inosiwanikwa mumadhamu panguva ino yegore dr masuka vati komiti yekubatsira kuti guta rebulawayo iwane mvura yave kuzowedzerwa mamwe mazuva vakatiwo dhamu guru riri kuvakwa regwaishangani ndiro richapedza matambudziko ekushayikwa kwemvura muguta iri
kune denda rekorera saka hurumende yaunza kuno mishina inochera mabhoro miviri saka kwawanikwa nzvimbo dzinoita makumi masere nenhatu dzokuchera
vakambovesa chigaro vesangano rebulawayo progressive residence association vaambrose mli vaudza studio 7 kuti hurumende haina chikonzero chekukweva tsoka pakuti dambudziko rekushayikwa kwemvura mubulawayo rinzi raipisisa zvikuru
kana tichitaura nezvemvura tiri kutaura nezveupenyu hwevanhu tichitaura izvozvi vagari vakaomerwa vamwe vanopedza vhiki vasina kuwana mvura ndiwo matambudziko atakatarisana nawo ndiko kusaka vamwe vanhu vachizoita pfungwa dzekuti isu vanhu vekuno kuvulawayo kana kumatunhu ematebeleland hurumende haina basa nesu izvozvi zvinotishungurudza
meya weguta rebulawayo vadavid coltart vatsinhira kuti dambudziko rakatarisana neguta panyaya yemvura igukutu
as I said time and time again this is not a partisan issue this is an issue that concerns all citizens and it was critical that in court how we have to make our jobs so that we ensure that we are citizens and others that we are not going to have to die
inyaya ine chekuita neupenyu hwevanhu vose zvakakosha zvikuru panguva ino yekupisa kwakadai kuti tione kuti vagari havashayi mvura zvachose
pari zvino vagari vari kuwana mvura kwapera mazuva ari pakati pesvondo kana masvondo maviri zvekuti vave kurarama nezvibhorani kushayikwa kwemvura uku kuri kupa kuti nyanzvi dzezveutano dzityire kupararira kwechirwere chekorera chauraya vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 561 kusvika pari zvino ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi.